manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 24 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuti vasafarise vachiita zvavanoda munyika nekuda kwekodzero dzakaunzwa nehurumende yavo.
Vanhu vanoita zvavanoita takangotarira, takangotarira. Asi vasazofunga kuti kutarira takanyarara kupusa. Kwete!
Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti sarudzo dzekutsvaga mumiririri weMutoko North muparamende dzeBy Election dzatanga nenguva, uye zvikwanisiro zvese zvanga zviripo, asi rinoshushikana neuwandu hwevanhu vabatsirwa kuvhota. Makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League anosvika kwamvura yacheka makumbo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambira mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuti vasafarise vachiita zvavanoda munyika nekuda kwekodzero dzave kuwanikwa munyika. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamurombedzi kwazvimba mudunhu reMashonaland West, vaMnangagwa vati vachamisa havafanirwe kufunga kuti vakapusa nekuvarega vachitaura nekuita zvavanoda munyika. VaMnangagwa vati vakaunza nguva yejekerere munyika, vachamisa yavanofanirwa kuremekedza.
Boita zvenyu musakanzwa munozoitai nemaguta zveprovision import skim yedu. Maguta manje moita misikanzwa yamata tikuonai muri kuitai. Kusungunuka idemocratic space iri mukati menyika ino. Democratic space yataita create yokuti vanhu vanoita misikanzwa vanoita takangotarira, takangotarira. Asi vasazofunga kuti kutarira takanyarara kupusa. Kwete!
VaMnangagwa vati munyika makaita sarudzo dzakanga dzine runyararo uye vakakunda, nekudaro vanofanirwa kuremekedzwa nevanhu vose kusanganisira nhengo dzeMDC inotungamirirwa navachamisa. Vatiwo nhengo dzeMDC dzicharamba dzichiburiswa muparamende dzakasaremekedza nekusimuka kana ivo vaMnangagwa vaenda kuparamende, uko vati vacharamba vachienda.
Musuno uyu paipuwa budget, head of state ndopinda voramba kusumuka. Murayiro unoti kana head of state apinda munosumuka iwo voramba, nokuti kwai hakuna head of state. Speaker akati get out. Vakabuda. Ndicharamba ndichingoenda kuparamendi ikoko, vakazosumuka vachingobudiswa. Isi toita paramendi yedu tichingotonga, vachingobudiswa.
Mashoko avaMnangagwa aya atsigirwa nemumwe wevatevedzeri vavo vaKonstantino Chiwenga, avo vati vachamisa muparidzi wenhema uyo ari kurota achitonga izvo vati zvisingazoitika nekusingaperi.
Saka hapana anofanirwa kumborota kuti mangwana zvichaita kwangu. Kana zvingadai, wedha munhu ari muopposition, wedha ari kupi, tiri kutaura kuti Shumba Murambwi vanogara varipo nekuti muzodziwa wamambo. ndivo vakasarudzwa kuti vavepo. Saka musafungire kuti zvikadaiwo nefunga makore akadaiwo zvedu zvinenge zvanaka nechapinda, hapana nzvimbo, hapana pekupinda.
Vamunangagwa vati bato ravo richashandura mitemo muparamende kuti vaite zvavanoda sezvo vane nhengo dzinodarika zvikamu zviviri pazvitatu.
Tine over 2/3 majority in parliament. We can pass any law we want in parliament.
Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti bato ravo harisi kuzoshayiswa hope nekwavanoti kuhumana kwevatungamiri veZANU PF vaviri ava, sezvo vana veZimbabwe vari ivo vanosarudza mutungamiri avanoda kwete vamunangagwa kana vachiwenga.
Hakuna demokrasi yakaunzwa navamunangagwa. Vamunangagwa navachiwenga makurukota eudzanyiriri. Zimbabwe yose yotambura. Hakuzvibetseri kuchikidzira vachamisa, kuda kuchikidzira MDC, kuda kuchikidzira vazhinji veZimbabwe. Chisingaperi chinoshura. Chamhara chete kubva kwavari ikoko nepawa yavakatora yemusengabere.
Mutungamiri wenyika vashamisawo vanhu vakawanda apo varumbidza vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vavati vari kurwara vari kunyika yeSingapore vachiti ndibaba venyika. Vamunangagwa avo vanga vachichengetedzwa zvakasimba nemauto vasvoropodza vebhizimisi vari kukwidza mitengo yezvinhu vachiti vose vari kuramba kuderedza mitengo vachatorerwa marezinesi. Musangano wanhasi ndiwo wekutanga wekutenda vanhu nekuvhotera bato reZANU PF musarudzo dzadarika. Ndakamirira Studio 7 pamurombedzi kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Hey.
Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti sarudzo dzekutsvaga mumiriri weMutoko North muparamende dzeby-election dzaitwa nhasi dzatanga nenguva uye zvikwanisiro zvese zvanga zviripo. Asi mukuru wesangano iri amairi ndaichifunde vava vanoti sangano ravo rinoshushikana neuwandu hwevanhu vabatsirwa kuvhota uyewo nemadzisabhuku achishandawo sevabatsiri mukuvhota. Amai Chipfunde vava vanoti zvakadai izvi zvinogona kunge zvatadzisa vanhu kuvhota vakasununguka. Chigaro chekumutoko North chakasiiwa naamai Mabel Chinomona veZANU PF avo vave mutungamiri wedare reSenate. Dzimwe sarudzo dzeby-election dzaitwa kuChegutu East dzekutsvaga kanzura weWard 16 kuChegutu mushure mekushaya kwavaSilas Chikati vaive kanzura. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Chipfunde vava.
Pari zvino taona kuti apolitician afura on time manitiros efes angari manitiros anenge mabalet boxes mabalet papers zvese zvanga zviripo hapana chatakashota. Asi chatangoona ndechekuti kwanga kuti vanobatsirwa kuvhota vakawanda kuvhotara mwanasa vanonzi mapato agents akamirira bato reZANU PF. Asi taonawo kuti pamapato agents ipapo pane veZANU PF neMDC Alliance pamwe polling station akawanda, asi hatina kuona veNational Constitution Assembly vanga vachingovapa mapolling station mashoma.
Zvino uwandu hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota uhwo hauiterese kuratidza kana paine kumbunyikidzwa kana kumanikidzwa kungangodaro kuripo.
Apa ndozvinonesa, nokuti kwatiziva kwedu Zimbabwe ine vanhu vakafunda vakawanda. Saka mukatarisa maobserver report emuna July zvinhu zvakatarwa futi nyaya yemasystem apa tiri kufunga kuti taitarisira kuti dai mastatistics achienda pasi, asi zvinoramba zvichingodaro zvichingovapo kuti kune vanhu vanongoita assisted voting.
Kwamutoko kunyanya tinosinzwa mazuva aitwa sarudzo kuti masabhuku nemadzishe vanenge vaine ruoko rwekumanikidza vanhu kuti vaende kunovhotera musangano uri kutungamira weZANU PF. Maonawo zvichiitika nhasi here izvi?
Ndo zvatataura kuti long term observers vedu anga aripo vanga achiti pamusangano food chikafu chiya chiya chaipiwa nokuti uri kubato ripo. Kwozoita masabhuku aya anenge achinzi ava mapato agents pamutemo zvanga zvakatarisirwa kuti vange vari neutral, apolitical vasina diri ari kutora asi kaona sabhuku ava iye patezinzi zvinoreva kuti munge akatitarisira kutina nokuona kuti munhu wese auya avhotera pati yavo here.
Avo vanga vari mukuru wezesni Amai Rindai Chifunde Vava vari parunare muHarare neStudio 7.
Tinotenda nekutitsigira kwenyu muhurukuro yepa Crown Plaza Hotel. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wemuvhuro musi wa26 mbudzi 2018, The Voice of America Studio 7 takabatana neMedia Center tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, rusununguko rwekuzvitonga kwematunhu devolution, nezvinetswa zviri kusangana nevagari vedhorobha reGwanda nenzvimbo dzakatenderedza, veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota nezvimwe, tichitarisa kuti zvii zvingaitwe kuunza zvirongwa zvebudiriro kumatevereland south. Sanganai neni Praxedes Jeremiah nemusi wemuvhuro 26 mbudzi 2018 pa Apex Lodge mudhorobha reGwanda kubva na 10:30 mangwanani kusvika na 12:30 masikati. Hurukuro iyi tichaitepfenyura ichiitika ipapo padandemutande repaFacebook, pamapeji edu VOA Shona, VOA Ndevele neVOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari veGwanda.
Mukuru wesangano reZimbabwe Defined Destiny ZDD Bishop Anselimo Magaya vanoti vanotenda zvikuru neuchapupu hwakapiwa kukomisheni iri kuongorora mirizhonga yakaitika mushure mesarudzo nevaimbove mukuru wevechidiki mubato reZANU PF vaJim Kunaka maringe nekurova nekupondwa kwakaitwa vatsigiri vemapato aipikisa bato iri. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anoti panyaya iyi.
Vachitaura kuvatapi venhau nhasi mangwanani muHarare, Bishop Magaya vati mashoko akataurwa navakunaka anofadza nekuti zvinhu zvisina kumboitwa nevatungamiri veZANU PF kuti vabvume mabasa akaipa avakaitira vatsigiri veMDC. Vakunaka vaipa uchapupu uhu vari pamberi yekomishen iri kutungamirirwa neaimbove mutungamiri weSouth Africa vaKalema Monhlante, iyo iri kuongorora nezvemirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu apo vanhu vatanhatu vairatidzira muHarare vakapfurwa ndokufa.
Tinotenda zvikuru nezvakaitwa navakunaka pavakapa chapupu chavo maringe nezvavaita vari muZANU PF. Munotondera vazhinji venyu kuti vakatotaura kuti tiri muZANU PF taisabvumira MDC kuti ite marales.
Bishop Magaya vanoti mupuro yakaitwa navakunaka ichapamukana wokuti vanhu vakawanda vataure zvakaitika kwavari pamhirizhonga iyi.
Zvinoreva kuti vane mukana kuti vaidzokere kumakoti vakahenga kana kuti vakabatirira pamaconfessions aJim Kunaka. Saka tiri kudimanda kuti ZANU PF ibude pachena, uye tiri kudimanda kuti pave zvakare neimwe commission inoongorora zvakaitwa muna 2008 inogona kupa mukana vanhu kuti vauye vachitaura zvavakaitwa, uye zvekare inogona kupa mukana kune vamwe vanhu veZANU PF vachipiwa protection yokuti vauye kupupura zvavakaita.
Vanoti vanofara nezvakaitwa navakunaka chero zvazvo vasina chokwadi kuti dai vasina kudzingwa muZANU PF vaikwanisa kupupura semapupuriro avakaita.
Kunyange zvazvo tisina chokwadi kuti dai asina kudzingwa muZANU PF aikwanisa kupupura mapupuriro iwayo here, asi tinozvitenda.
Bishop Magaya vakurudzira vemakereke kuti vasimuke vatsiure chivi kwete kudya patafura yavanoti yevaipi neyevatongi, nokuti zvinozovatadzisa kuita basa ravakatumwa kuita naMwari.
Uye tinokurudzirawo zvekare makereke kuti asimuke aite zvaanofanira kuita mukutsiura chivi kwete kumirira vana kunaka kuti vatizototaura chokwadi chaitadzwa kutaura nekereke.
Vakurudzirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadzidze kubva kuna vakunaka kuti vatendeuke uye vabvume zvimwe zvezvinhu zvavanoramba maererano nemhirizhonga yakaitika mugore 2008.
Saka zvatiri kuda kukurudzira vaMnangagwa ndezvekuti uyu mwana wenyu uyu anga ari muzano PF aita chinhu chakanaka, imimiwo sapresident ndozvinhu zvamaifanira kuita izvozvo.
Komisheni iri kuongorora nezvemhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu yakashevedza vanhu vakasiyana-siyana avo vane humbowo maringe nezvavakaona musi uyu. Varatidziri ava vaive vachitsusumwa nenyaya yekunonoka kwaive kwaita Zimbabwe Electoral Commission ZEC kuzivisa zvakanga zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa pamwe nemutevedzi wasachigaro webato iri vaTendai Biti vanotarisirwa kumira pamberi pekomisheni iyi svondo rinoya kuti vapewo huchapupu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panumber dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weEuropean Council vaDonald Tusk nemutungamiri wehurumende yeSpain vaPedro Sanchez vaita chibvumirano nhasi cheremangwana reGibraltar, izvo zvabvisa chiminga mupinyi chikuru zuva rimwe chete musangano weEuropean Union usati waitwa, uyo wakanangana nekutambira kubuda kweBritain mumubatanidzwa uyu kana kuti Brexit. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine mumwe wedu watinoshanda naye iko kuno kuStudio 7 achange ainesu ipo pano pachirongwa. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve vakakurongerei chii. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ini ndini senior editor mupepeti wenhau paStudio 7 ndichitungamirira rurimi rwendevele. Ndiri senior editor wendevele, ndinonzi Praxedes Jeremiah.
Titsananguriwo kuti muri kupi uyezve mafambira chiikoko.
Ndiri kuno kuHarare muZimbabwe. Inini ndinowanzoshandira ndiri kuWashington DC. Asi iko zvine izvi ndakatouya kuno kuHarare muZimbabwe kuti tiuye kuzoita zvirongwa. Takabatana neMedia Center, takaronga misangano inonzi ma town hall meetings. Apo tinenge tichikurukura nenhau dzakasiyana siyana dzinobata vana veZimbabwe. Hurukuro idzi takadziita kubva musi wa7 Mbudzi. Apo takaitira kuChipinge. Inini nhangu ndakanga ndisati ndasvika. Tikabva kuChipinge tikabva taenda kwaMutoko ndakanga ndisati ndasvika. Asi ndakazosvika pakati peMutoko neHarare.
Pane zvamuri kurongerawo here nyanya madzimai nevasikana vechidiki munhaurwa dzenyu muchange muri kuenda kupi?
Takavarongera uye pavatauri vedu vese ivavo takanyatsoronga nenzira inoita kuti pave nemunhukadzi kana vanhukadzi vaviri pavatauri vedu. Saka taiona kuti pakusarudza vatauri vedu tainyatsosarudza vanomirira vanhukadzi, vanomirira vechidiki, vanomirira vanhu vese, nyanzvi munhu zvakatsaukana vemabato ezvematongerwo enyika, nyanzvi mune mabasa akatsaukana tsaukana taiita izvozvo. Saka tinenge tichitaurawo zvekare nenhuna dzevanhukadzi kuenzaniswa ikoko kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Mikana kuvana, kuvanasikana, mikana kune vechidiki, zvese izvozvo zvinhu zvinokurukurwa pasi pedingindira renyaya inenge ichikurukurwa munharaunda iyoyo. Saka tichibva muHarare tiri kuenda kuGwanda. KuGwanda nemusi wemuvhuro musi wa21 Mbudzi 2018 uku tinenge tiri paApex Hall Center mudhorobha reGwanda. Saka tikukukuka vese vanogara mudhorobha reGwanda pamwe chete nenzvimbo dzakakomberedza dhorobha irori, huyai kumakuwerere tinge tichikurukura neni wenyu tikatisedzesi Jeremiah kuitira kuti tinzwe nhona dzenyu zviri pamwoyo penyu. Pamwe vangateererawo vakuru vari ikoko kuhurumende nekuti panhaurwa yatakaita muHarare vazhinji vakanga vachichema nerokuti hurumende yedu haititeereri, haitoriwo pfungwa dzedu apo pavanenge vakuunganidza kana kuti vachiita zvisungo zvinotibata isu sevanhu veZimbabwe. SeStudio 7 yeVoice of America takabatana neveMedia Center tiri kukupai mukana iwoyo wekuti munge muchizvitaurira nhunhu dzenyu vanenge vakateererawo paredhiyo pamadande mutande, vanenge vakateererawo nekuti tichange tichistreama live paFacebook mabandiko eduwo anoti VOA Ndebele, VOA Shona neVOA Studio 7. Saka huyai kumakuwerere, huyai muzozvitaurira kuGwanda nemuvhuro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai chaizvo. Mumwe wedu Praxedes Jeremiah uyo ari kuHarare pari zvino kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Loveness, tochienda kuna Jonga Kandemiri kuchirongwa cheupenyu wedu, Our Lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvesangano idzva rinomirira vanorarama nekutengesera migwagwa yemuguta reHarare reSurvival Vendors Union of Zimbabwe uye zvinangwa zvaro nekubatsira kwarinenge richiita nhengo dzaro. Muhurukuro yedu tine mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri vaEmmanuel Kwamira. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaKwamira.
Zvakanaka iye, tiri pamwe chete vakuru.
VaKwamira, mungatiudzawo pamusoro pesangano renyu reSurvival Vendors Union of Zimbabwe?
Survival Vendors Union of Zimbabwe mubatanidzwa wevatengesi mavhenda anotengesa ari mukati meguta reHarare. Vakaronga nyaya yavo kuti vasvitsewo nyaya yavo zvakanaka kusvika kuhurumende nenyaya yemambunikidziro avari kuita mukati meguta reHarare pakutengesa kwavanenge vachiita.
Tinoona kuti kune masangano anotengesa, muri kudyidzanawo here nemamwe masangano iwayo? Mubatanidzwa here wamakaumba kuti muzoumba Survival Vendors Union of Zimbabwe?
Takasika kwa vari vanu vaya vatikatanga kutaura ni mapo kakata sewayo. Tataura ni mapo kakata sewayo vashinji vacho na wakanga wasingara tijichido chukuda kuchimiri ya mavenda. Vamo vanga vaa kupinda mpolitiki. Tinova hizo zisinga zudio ni mavenda. Zinoji mavenda zivanu vani misangani ya tasiana siana. Vamo wane maonera vanu la saka isusu atidi kutiva pinda mkatinezi politiki. Tinango vevanu varikura ramani kutengesa utitira rame kujia.
Saka sangano rinyu rine nengo ngani kushika parishu no wa kwa mira?
So far ningati kutare harare vese vanyengi varikuto uya ni oti tiri kutio tabizi kutio nyora vanyo. Gato kufura moda ni 1000 ya 2000 something.
Zizi kuru za mungati sangano rinyu rino ita kubatira nengo zaru?
Vamovedu varikumbunyikizwa wakabatu wa varikutochwa guruwa mukati mwina musaka anenga roa tinovu batu ya kunja kunotaka wawamu kwa watu wanyora piswa vanenga uiru wale madambu zigo wawo tukwenda na opa kanaka kutituwa batu ya wano sungwa wazini sina marze mafaindi tinenda kwa wari tinovu kumbiri ya katuwa mirira ni malaya zeo men rights kwa kone kita watu wanyo wafunu kuke
kutimuna hawe nengo ano tarisula kubadara marii kana kutishizu nofana kutia muna haite kutawe nengo yesanga norenyo.
Hapana kana marino mbodiwa hapa. Chinungo tiwa ndike kutumunu. Nungo nyoresa kuwe nengo ya chena. Tine mafomu za tino fila kutiratika na munu. Kabatwa, tika taka sita rako, tika rwana, wakanzu wa sungwa. Tine nda tino kumirira mkati kumatare tumosa. Nukutu wa mwajindi varu kufaundi wa unamarefa indi. Saka taku kufarira mkati. Saka tino kurumiza kuingeja maloyas. Uvabudi savanu vayala.
Sangano riri kungomirira vanhu tengesera vemigwagwa yemwe Harare chete here kana kuti mune mamwe matunha amuno shandira umuri.
Saizo zaachiri mwana mchecho achango burwa. Asi takatari sautizo ziti chafamba ni nyika yese Zimbabwe. Tichinzwa zikemo zema vendors. Teta kuenda kumaguta akasiana siana. Tichibatila vanyo. Tudati vanyo wazio tiko ziremuni. Kana wasungwa haufali kuroa. Sisirikui tika mkutare Harare. Kana wasungwa unoroa. Unotochwa neji. Simija wanyeje magetia wana atuku guiniswa guiniswa. Apa yu watiki tura sunza wako msiri mazo. Taka tifana timuna azie kotele jake tika anda sungwa. Andifani kuituwa sokata zezo. Kana wazo tanga kumbunye kizo sokata yaro. Vana kumira sii. Ujitelza kotele tako.
Mune mazua mangane kata tumwezi mingani maumba sangano hili?
Tine mwezi ni kwa naita mitatu.
Matambu ziko makuru wa muruku sangano wana ose wano tengisura wame kwa kwande api. Tinoona kutu mazua pera mangamu shimbo hita wakitina gonzo na mapurisa. Ninyaye kuti mvemu kutengisura mkatume kutu.
Na nasi matambudziko achakawanda nokuti tingati vazhinji vachina vakuuya vari undercover. Munhu anenge asiri pabasa anongouya achingosvika akabata vhenda omutorera mari. Saka majita aida kuti ipapo tikataura sezvo nyasi tikamboita meeting tikambosangana necouncil tikatombotaura nezvazvo kuti no isusu vanhu zviri nani tishande necouncil zvataita makore ese. Kuitira kuti ava vapolisi iri kuti ikabata munhu vanorova vanotocha vovhundutsira vomutorera mari vomutorera zvinhu zvavo. Zvinhuziya zvatiri kutorerwa. Kanzi yaiti tikatorerwa zvinhu taibhadhara mari yefaini wodzorerwa zvinhu zvako. Polisi iri kutora chitora zvinhu zviyaza mine kwavari kuzviendesa nekuti hatichaziva kuti ndo yave kanzi here kana kuti vave neruzivo mudhipatimendi rava kushanda kumavhendas.
Aiwa tinotenda zvikuru vakwamira.
Zvakanaka urambe makadaro vakuru.
Tinotenda. Manga makateerera kune mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaEmmanuel Kwamira. Muchirongwa chedu, upenyu wedu, umotino tarisa watunosangana na jomu upenyu. Anukuwe ni kaine mufaro, semazuwa ose, dini wenyu, jonga kandemiri, ndirimu Washington DC. No tenda kuna jonga. Munawu dzemuitambo. Makwikwi ekasolaga Premier Soccer League ashika kwa mvura ya cheka makumbo nasi mitambo ya tambuka munyika ichibuda yakadai izvi. Nechrut 3 Dynamo 0, Caps United 0, Chapungu United 0, Ngezi Platinum 0, Black Rhinos 1, ZPC Kariba 0, Blawayo Chiefs 0, Shabani Mine 0, Erentals 4, Chicken Inn 1, Triangle United 1, Yada 1, Harare City 1, Mutare City 0, Bulawayo City 0. Chikwata cha FC Platinum, ndicho chakatora mkombe we gororino, chinema points makumi manomwe nemasere, chichitevero wa Nengezi Platinum, inema points makumi matanatu nemashanu. Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Evans Zininga. Ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku.